Vachitaura apo vakagadzwa pamberi pemhomho yevanhu munhandare yeNational Sports Stadium, vamunangagwa vakavimbisa kubatanidza nyika kuita utongi hwejekerere nekumutsiridza upfumi kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka. Vamunangagwa vakavimbisavo kuve mutungamiri wemunhu wese zvisinei kuti ndewebato ripi. Asi makore mana vari panyanga, mapato anopikisa anoti hapana chikuru chashanduka, achiti vamunangagwa havasi kuita zvavakavimbisa. Mutevedzeri wemutauro webato guru rinopikisa reMDC Alliance, vaGift Ostalo Siziva, vati upfumi hausati hwasimuka uye veruzhinji vari kuzhiya nhoko dzezvironda. Vatiwo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, izvo zvinoratidzwa nekusungwa kwevatori venhau vakaita saHopo Chingono. Nhengo dzebato ravo dzakaita senhengo yeparamende Muzvare Johana Momombe, vechidiki mubato ravo vamakomborero haruzishe Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Nisai Marowa. Vasiziva vatiwo hapana utongi hwechekerere sezvo sarudzo dzemabyelections dzakamiswa kuitwa hurumende ichiti kune denda recovid-19, asi bato reZANUPF richibvumidzwa kuita sarudzo dzaro mumatunhu akasiyana-siyana.
Tikuona kuti panyaya yesarudzo ndechekuti iwo kuZANUPF nenyaya yekutya ruzhinji reZimbabwe rasimuka kuti gadzirire sarudzo rikuya vaakutatisari kuita sarudzo vari kutya kuenda musarudzo even ra-2023. Ndo dambudziko ratiri kuona kuti vamunanga vari kuziva kuti munyika vanhu vataura kuti haisi akuda mukomana chidiki kuti apinde kuti tigadzire nyika, saka vasingadi. Urikuzviona tisi tataura kuti taumisa voter registration iyo inofanira kuti itii kuti vanhu vagone kurejista kuti gadzirisa sarudzo sezvinotaura constitution.
Vatiwo bumbiro remutemo wenyika rari kutosandurwa risati ratombotevedzwa. Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition, vaMavelas Khumalo, vatiwo kupinda kwavamunangagwa panyanga hapana chazvakasandura sezvo pakangochinjwa munhu chete, asi maitiro eZANUPF ari mamwe chete.
Titarisawo zvakare padonzo rekuti masimba aende kuvanhu, vanhu vachidya vachiguta. Tinoona vazhinji havasi kuguta, mamaini vari kutora voga ivo nevana vavo vachibvuta zvichifamba zvichienda mberi zvakadaro. Saka mukutarisa chaiko hongu, uso hwakachinja senguva iyo yakabva Ian Smith vaMugabe vachipinda.
Mumwe mugari wemuHarare vaONG wayo vaudza Studio 7 kuti hapana chasanduka mukati memakore mana apfuura, vachiti zvinhu zviri kutoramba zvichioma.
Tikatarisa levho yeurombo hwani vanhu hwasiyana newekare, ndochekutanga. Chechipiri tikatarisa masedhiriva rakutova maguta ati vakana mumamisha, tikatarisa kuchikoro unotoona kuti zvikoro zvedu zvaakutodzikira, kana kuti mabhuku hakuna, kana zvokudzidzisa zvacho hakuna. Tikaenda kuzvipatara hakuna mishonga, hakuna kana zvekubayisa, hakuna zvechi, zvatovawe kupfuura pazvanga zviri vamunangagwa vasati vapinda.
Asi mumwe murume ati anonzi Gerald ati vamunangagwa vari kubata basa zvakanaka, achiti pane zvirongwa zvakawanda zvakaita sekugadzira migwagwa mumaguta nemadhorobha.
Marodzi agadzirwa, mahaiwe ari kugadzirwa mumarokesheni nemumaindastri maamaa nemakomba akasiyiwa nevamugabe mayamweya muri kuvharwa vharwa. Mupo chatiri kuchema nawo pari zvinezvi inhau yehori, nyaya dzehori dzinenge dzichigadziriswa kune wakavatenderedza, ndozvakabudisiswa vamugabe. Asi vamunangagwa mashandiro avari kuita, nyika yedu yeZimbabwe ikaramba ine utongi hwakafanana neihwohwo, so the next maybe 3 years or so tinenge taakuenda pamberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kune vakafanira kubata chigaro chemutauri weZANUPF vaMike Bima, asi imwe nhengo yeZANUPF vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nebasa riri kuitwa nemutungamiriri nezvirongwa zvekusimudzira upfumi hwenyika zvakaita seNational Development Strategy 1 neVision 2030. Vati hurumende yavamunangagwa yashandura mararamiro evanhu munyika pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika.
Purezidenti vari kuzama kuvandudza agricultural sector yedu kuti tidzokere patakanga tiri bread basket of Africa. Tinova chidanho chatiwo pamusoro kuti tisvike ipapo. Totarira pamaissues emining, tiri kuona vari kuzama zvakare kuti mining yeZimbabwe idzokere. Tiri kuona kuvhurwa naFreda Rebecca vanaRengo Mine vanaane vari kuvhurwa vese anga vharwa kare kare mamwe 20 years ago because of sanctions. Vari purezidenti vari kushinga kuti zvose zvicho. Saka zvizhinji zvekuti hatingakwanisi kuzvitaura nezuva rimwe chete, zvinozoda kuti tigare kana nguva hombe tichitaura zvinhu zvakadaro izvozvo.
Vakomana vati hurumende haifaniri kuzvirova dundundu, vachiti vanhu ndivo vanofanira kuita izvi kana vachifara nezvairi kuita.
Nyaya yekuti Zimbabwe is open for business uye vari kuunza mainvestor, mainvestors acho isu hatisati taaona. Ndikuti ma investors kana amuno chatanga kuona vanhu vari muma streets vakuenda kuma industry kunotsvaga mabasa. Chatanga kuona ma industries avhurwa, zviuti muma industries zvakuoneka, asi izvozvi tichiri kuona chiudzi chekupomona dumpsite. Chimwechichipiswa marara chiya.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vati vamunangagwa havasati vazadzikisa zvese zvavakavimbisa vanhu pavakapinda pachigaro.
Hapana zvatingataura iko zvino zviripo. Nyika yatonyanya kuiswa mumatambudziko akawandisa nehurumende yeZANU-PF zvinotungamirwa nayo vamunangagwa. Hazvisi izvi zvinhema zvati kutaura pano, nokuti tiri kutora mumagwaro avakataura ivo vasati vapinda muhofisi, vari muhofisi. Saka hapana chedu vanhu veZimbabwe chiripo chatingataura kuti hurumende yavamunangagwa yakaita kwemakore mashanu apfuura.
Kunyange hazvo hurumende ichiti ine urongwa hwekusimudzira veruzhinji, World Bank inoti vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere vari kurarama munhamo yakanyanyisa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.